Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechipiri 8 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611.
Kuna mwana unoda chikoro unodza kwanisi kuenda kuchikoro hausi mutemo wehurumende. Kana uri mutemo wehurumende ngaubudise principal wacho tibuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo.
Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo.
Pipeline yepfungwe tiri kuda kuti ibenefite vanhu vemamutasa, asi dambudziko ratanga taita nderekuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvaakuita sezvematongerwo enyika zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipata muprogramu.
Vagari vekwamutasa vanoda kuti vakwanisevo kushandisa mvura iri mupombi inopfuura nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvisere 688,696. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 385,275. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 39,238. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevatanhatu 36,746. Koba Teachers College inonzi yakavharira panze zana revanodzidzira kuita varairidzi kuti vasapinda muchikoro kunofunda. Vadzidzi ava vanonzi vave mugore rechitatu rekudzidzira urairidzi pachikoro ichi, asi vakavharirwa panze nemukuru wechikoro ichi Amai Florence Dube, avo vakaudza bepanhau reChronicle kuti umwe neumwe wevadzidzi ava ane chikwereti chinoita zviuru makumi maviri emadhora $20,000 anofanirwa kubhadharwa kuti mudzidzi abvumidzwe kupinda muchikoro. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi tabata vanodzidzisa paDeFry University kuOhio uye vanoruzivo rwekubatsiravo vamwe vana vechikoro nemari dzechikoro muZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha avo vanoti hurumende haina mutemo wakadaro sezvo kubva kare yakarambidza kudzingwa kwevana vechikoro pamusoro pekutadza kubhadhara mari dzechikoro. Muzvinafundo masocha vanoti panofanirwa kuve nenzira iri nani yekugadzirisa nyaya iyi sezvo vana vechikoro ava vari nhaka yenyika, vachiti hazvina maturo kudzinga mudzidzi ave padyo nokupedza dzidzo yake.
Ndinozviwa kuti vana vechikoro vari kudzi vari vatsigirwa kudzoka kuti havangakwanisi kutora malekcha nokuti havana kunge vabhadhara mari dzinosvika kuma 20,000 uko mapurisa achizenge achizodaidzwa kuti vadzivirire vana ivavo kupinda chikoro. Zvinhu zvakaipa chaizvo nokuti dzidzo inofanira kunge iri kodzero yavanhu munyika ipi neipi zvayo, nokuti vanotodzidza ndo vaya vatinoti investment yenyika, vana vane chido chokufunda kuti vagozobudiririsa nyika. Haisi mhaka yavo kushaya mari yekuenda kuchikoro. Hurumende ngaisatumira mapurisa kana iye principal kuti vana musadzidza, nokuti kana vakasadzidza handivo here vanozoita mbavha dzinozotidira kana kudini, nokuti vanenge vachishaya kuti vodini. Vana vatoratidza kuti vane chido chokufunda, ngavasapotewe nomunhu wese uri kubvira hurumende vaone mari yavangavabetsera, kana kuti ngavaramba vachienda kuchikoro vozoonekwa pavachazondopedza kuti vangavabhadhara vachiita zvishomana zvishoma. Saka haiti tika yakanaka chaizvo izvozvo kuti kumubereki wega wega kuti anze kuti mwana wakona kuenda kuchikoro, nokuti mubereki haana mari hazvitarisirwi kuti zviitikwe munyika yakaita seZimbabwe.
Munoona sekuti dando ratorwa iri nomukuru wechikoro uyu ndiwo mutemo wehurumende here? Pane imwe nzira yaigona kudai yakashandiswa here kuti vana ava zvavava padyo nokupedza vapedze vagozotaurirana kana vana vapedze?
Pane nzira dzakawanda chaizvo chaizvo. Tinotoziva isu kuti kumahigh school kuhurumende yakati hapana mwana unofanira kunge achidzingwa chikoro nokuti haana kukwanisa kunyora, haana kukwanisa kubhadhara fees. Hapana mwana unofanira kudzingirirwa kunyora zama. Saka mutemo iwoyo wekumasecondary schools unogokona kuzoapplywa sei kumacollege, mutemo unofanira kuvapo nokuti dzidzo ikodzero. Munhu achidzidza haazvidzidziri yega, unozvidzidzira kuti akazowana basa unenge achizosevenzerawo nyika achibhadhara matax. Saka mutemo wehurumende unofanira kuvipo kuti aiwa hakuna mwana unoda chikoro unonzi haakwanisi kuenda kuchikoro. Hausi mutemo wehurumende. Kana uriwo mutemo wehurumende, ngaubudise principal wacho tibuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa vana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo. Saka hurumende ngaizviongorore izvozvo kuti vakuru vezvikoro havafaniri kungoita zvavanoda nokuda kwekune umwe munhu unoshaya. Vaidero vakwanisa kana kupema kumabhizinessmen kuti aiwa tina vana vakati, ngavabhadharwewo zvakati, vaiwana vanhu vanokwanisa kubhadhara, isu taikwanisa kupamwe kukanda tumapeni kusvika yakwana mari yavana ivavo.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vokwamutasa kunharaunda yekerera vanoti vari kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo vasina mari yokubhadhara kuti vakwanise kuwana mvura yokunwa nekushandisa mumadiridziro avo, kunyange paine pombi inodarika nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kuguta reMutare. Misha ingangosvika kana kudarika chiuru iri kuda kuwaniswa mukana wekushandisa mvura iri kubva murwizi Pungwe iyi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 parunhare nhasi kuti havarambidzi kushandiswa kwemvura yavo yePungwe, asi vanotarisira kuti vanoda kushandisa mvura iyi vanofanirawo kuti vabvisewo muripo kukanzuru. Asi pamusangano wakaitwa nevagari vekwaMutasa zvakabuda pachena kuti havakwanise kubhadhara mari dziri kudiwa nekanzuru. Varubeni ya Tanzania vanoti havana mari iri kudiwa inosvika madhora makumi matanhatu nemaviri ekuAmerica 62 US dollars pamusha wega wega uye havana kwavangaiwana.
Panapa ngezve kuti tikumbire imi MP kana DA kuti tapota titsvakire iyo dhona mauya nepoint yakanaka kwazvo kuti kune devolution funds dziri ku devolution funds itiurirewo muproject ini tibatsirikanewo ngekuti handioni paine pari usumuka 62 mumisa munomu huku iri kutadza kutengwa mumisa munomu kuzoburisa mapipes 7 munhu hadi kupita ndoexpecta kuti pamwezi tinoite imi MP na DA garai pasi mutirongere iite government project.
Amai Susan Gwaze, mumwe wevagari vekwaMutasa munharaunda yeTerera, vanoti sekunetsa kuri kuita kuwana mari kuvagari, vaitarisira kuti pamwe mumiriri wenharaunda yavo mudare reparamende, vaTrevor Sarwaka, vaizovabatsira nharaunda yavo nekuvatengera kana kuvawanira vabatsiri panyaya yepombi.
Chefu kuya kwenyu, ndandiri kutanda kagara pe. Kuya kwenyu kwamaita ndandotofunga kuti chefu kuya kwamaita. Mato yakotara kuti ndiri kuzwa kuti vanhu muri kubvisa mari, vanhu musabvisa mari ba. Regai ndimunatsire ngamapombi. I'm going to go to the house.
Vasaru waka wachitora ni Studio 7, mshure imemusango na wakaita ni wagari. Vano tipano da kujikiswa kuwanu, kutimvura ya vari kuda ino kwanisa kusika mumisha yavo ni nzira ipi, uye zvinodiwa kuti izvi kwanisike.
Chinangwa chie msanga na watada izira paterera, muwat 17, mtaza central. Hengeri na uye kuti tibatirane ni community yoyo, pakuwana pao mvura emna emupunga pipeline. Sikizia kwenye the pipeline in the city of Mutare. Orumende muchenjeri wayo yaka establisha bazi no zizino kuti rikwanisa kuzobatsiri dzama communities kuti wakwanisa kuwana mvura. Saka pipeline yema yepungwe tirikuda kuti ibenefite vanhu vemaMutasa. Asi dambudziko ratanga taita ndere kuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvakuita sezvematongerwo enyika zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipata muprogramu. Chakazosimudza mhepo yekuti nyanga yenhau yekuti panga pataurwa nyaya yemari dzakunzi vanhu vabhadhare kuti vajoinewo purogiramu yemvura. Saka inini semumiririri wenzvimbo ndakabvunzawo muchiti ndichidzwa nevekanzo tinyatsokubata kuti mari idzi ndochatinotyira ndechekuti mumaprograms anoitika kumareserva pamwe pacho vanhu vanobirirwa mari dzichinoshandiswa zvisirizvo. Saka tatauya kuti tinyatse kunzwisisana nevari kutungamirira program kuti mari idzi vari kudzida dzei mari, uyezve kuti vamwe vanhu vane chidakwadakwa chekupindawo muproject vanopinda sei.
Vasaro waka vanotiwo mari iri kubva kuhurumende yakanangana nekupa matunhu masimba inokwanisa kushandiswa pachirongwa ichi.
Tasvika pakuwirana kuti meeting idaidzirwe newecommitte vanhu vese vauye vemapato ese dzepoza tikutarisa matongerwo enyika tikutarisa vanhu vese vauye vanyorese kuitira kuti macalculations emapaipe nezviri kudikana ashandiswe mafigures ari correct nekuti zvazvichiragidza ndezvekuti vanhu vakawanda mari inoderera, vanhu vakaita mashoma mari inowanda. Saka ndo zvinhu zvatatichingosimbisa programu yekupa vanhu mvura maMutasa ibudirire. Zvimwe zvatawirirana zvakare ndezvekuti kuri kuya madevolution funds. Saka ndo imwe project inofanirwa kuti iwane rubatsiro kubva kumadevolution funds pane kuti vanhu varambe vachingopinza muoko muhomwe bhozi mari dzacho dziri kudikana havasi vese vangakwanisa kudzibudisa.
Sachigaro webato reZANU-PF kuMutasa District vaJoseph Ziwewe vanoti vanofara nekubatira pamwe kwevagari venharaunda mukuedza kupedza dambudziko rakatarisana naro iro rave nemakore ane chitsama risati ragadziriswa. Mukuru weZimbabwe National Water Authority Zinwa Save Catchment Area Manager Engineer Titsi Muyambo vanoti bazi ravo richatoda kuita musangano nevagari richiburisa pachena kuti havazi ivo vari kuda kubhadharisa mari sezvo Zinwa isina chekuita nenyaya yekubhadharisa mari iyi.
Nevanhu ivavo notification yacho tudako nota inga toro uveri nezinwa history nya iso ni apira kata kativa nungawambu mire kumadarama $62 iwao toro kukawasa benda ande reporta ita meeting newanu iwao
atina kwanisa kubata mkuru wikanzuru ye Mutasa district wa George Bandure sezo nare mbosha yavo yange isiri kuita Pombi pungwe yaka gadzirwa muna 1996 ni kampani yesikanisika yeku Norway izo zvaitarisirwa kupedza matambudziko ekushomeka kwemvura muguta remutare iri asi izvi harisati zvakwanisika sezvo dzimwe nzvimbo dzemuguta iri dzasidanga mvura Gemboki Federation nekuma industry enyakamete kuchikunetsa mvura ndakamirira Studio 7 kwaterera Mutasa Central ndini Lweda Moyo
Veru jinji munyika vanoti vaso wiswa zvikuru nekushaika kwemutungamiri wesondo ya Synagogue Church of All Nations Prophet T.B. Joshua abo vakashaika nemugovera mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanya iyi
Sondo ya Synagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezvokushaya kwemutungamiri wesondo iyi Prophet Tomitope Balogan Joshua avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari Kari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita epatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika
tarwadziwa zvikuru nekufa kwaita Prophet T.B. Joshua Amo yedu haina kugadzikana takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano ka inini muono wangongoro kuti Prophet T.B. Joshua ni maprofita wama waitera mashure mavo vainzi mawaisi minwe ya havanga vari vichokwadi
Mutungamiri wesondo yete Ilan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwa Prophet T.B. Joshua ava vati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura
vati T.B. Joshua munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe pane imwe nguva yakatsaukana vakasvikawo zvakare kuVic Falls pavakanga vashanyira nyika yeZimbabwe nguva aya zvakabuda mumapepa nhau nezvivhitivhiti kuti vakanga vashanyira Zimbabwe saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tochema zvakare nevana vekuNigeria vari muno muZimbabwe nevariko kumusha uyezve tinochema neAfrica yose kuti tarasikirwa zvikuru Na baba wezvitendero, baba wezvinamato.
Bishop Anselmo Magaya, vesvondo yeDivine Destiny, baudzo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Saka zvinoti zvinotyisa, zvinovhundutsa. Asi chinhu chikuru-kuru chatinodzidza parufu urwo ndechekudai so chokutanga. Chimoche zvino T.B. Joshua chanengada inini kusimbisidzana nezvacho chaizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity ndinonzwa kuti aibatsira vanhu vakawanda chaizvo mushumiro wake saka chidzidzo ichocho chokuti ngatiitei zvatinofanira kuita sevanhu nokuti nguva yedu yokubva panyika pano haina anoziva
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua zvichakadai mufundisi wesvondo yeprophetic healing and deliverance ministries Prophet Walter Magaya avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhiti vhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vatungamirai madzokere nava last maengahama avo vachangobudiswa mujeri mavakagara kwemakore masere pamusoro pemhosva yavasina kupara. Nezuro vakaudza vatori venhau kuti havatsigiri MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora, vachiti vamunzora havana zvido zvevanhu mumwoyo uye vanoita zvavanoda ivo kwete zvinodiwa nevanhu. Vaviri ava vakati vanotsigira MDC Alliance nava Nelson Chamisa. Chronicle rine nyaya inoti musori NS Tekere anonzi akatora mifananidzo yevaimbove mukuru wekereke yeRoman Catholic muBulawayo Archbishop Pius Ncube vachiita zvepabonde noumwe mudzimai, akawanikwa akazvisungirira muhofisi yake muBulawayo nezuro masikati. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Jonga na na kuma tonuka wande papo atine Studio 7. Ah, sitofara chose kuno tirikuno South Africa, tofara zvingaiti. Tinongoti kuona Zimbabwe tofuna kurudzira kuregister kuvota. Tivotere zvinhu zvinokwanisa kuti mangwana tive vanhu vanori mazvakanaka, kuti tive vanhu vanokwanisa kuti tive tichifara tiri munyika yedu zvako. Muongorere zvakanaka naka pamavhoti apo, mune mumwe ngasimuke avhotere bato anoona kuti bato iri rinokwanisa kuti riende mberi pane kuvhotera, kana kuti MDCT kana kuti iyo yamadhuku iyo. Zvimapati izvozvo zviviri izvozvo zvimapati zvinodzosa nyika kumashure, zvinopa zanopfirwa simba rokuita zvainoda munyika yedu. Saka izvozvo hatizvikurudziri. Tinongoti kana uri mwana weZimbabwe chaiko chaiko unoda kuti nyika yako ichinje, tsvaga imwe pati iri nani pakutsvaga budiriro munyika yedu. Tofanira kubatana pane Zimbabwe tiite chimwe chinhu chete tigone kubudirira muhondo yatinayo, nekuti ZANUPF yakatobva kure ichizama zvese ichiita zvese ichikonewa, yachitaura zvainoda. Painokonewa inotsvaga kupomera vamwe mhosva pasina mhosva. Kuonewa kwayo ndiko kunoitira kuti itadze kana kuti ishandisa simba zvisizvo.
Makadii po paStudio 7, makadii mose vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanunoka, vana Sisimavhi, tinokukwazisai nemufaro. Makasimba here? Ndoda kungopindurawo matauro ari kuti vanonzi vapersistent kwanyanyawo. Chekutanga ndechekuti chibagwe chinorimwa muZimbabwe chinorimwa chero nemunhu asina kana mombe zvayo. Chero nemunhu ari mutown ane panorima chibage, ane kamunda kanorima chibage. Chibage chikarimwa nemunhu wese, munhu wese akava nacho, achikatengwa achisina demand, ngavatarise makore ekumashure angasinganayi mvura kuti chibage chaidhura. Chaidhura nekuti mvura yanga isina kunaya, kwangu une nzara munyika. Handika iko zvinozi mvura yakanayi munhu wese akarima chibage. Saka kana chikadzika mutengo, chiri kudzika mutengo nekuti hachisisina demand. Chikaita demand izvozvo munhu achichitorwa nevanhu vane mari mari vaiva vachizochitengesa nemutengo unorwadza unodhura. Handitika inyaya yekuti charimwa muZimbabwe chirimo, mvura yakanaya ndosaka chidzika mutengo, kwete kuti hanzviri kudzika nekuti maprize auction system ari kupiwa mamwe mabhizinesi mari zviri kubatsiridza kudzika kwemutengo wezvinhu. Ngavatauri kudzika kwemataxis. Handika ngavatauri kudzika kwemainsurance emota. Ngavatauri kudzika kwemarendhausi ezvinozvi isusu kuya running business. Handitika tiri kurana business nemabotique mashops marendhausi edu izvezvi, kutaura kwandiri kuti kunokumuka doma ari kuita ma450 US per month izvezvi. So handitika kudzimba dzatinogara ma50 US muwevhali. Handiti mungunza. Saka zvinhu zvese izvi zvakazvitidhurira isusu, ndo inonzi cost of living iyoyo iri kutiomera isusu sevagari sevararami. Saka vacho vari kutaura kuti anachirira nherera, nherera dzacho dziri kurerwa ndedzipi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri veStudio 7. Ine ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Chatarisawo mabasa ari kuitwa nevechidiki akanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekupedza huori munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru. Muineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris nezuro vakaita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika somutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mokusimuka ndege ya amai Harris yakadzorwa panandere ndege mushure memaminiti makumi matatu zvichinzi pane zvimwe zvaifanirwa kugadziriswa pandege yavo. Pavakasvika kuGuatemala, amai Harris vakaita musangano nemutungamiri weGuatemala vaAlejandro Gemayel ndokuzoitavo musangano nevamabhizimisi nevakuru nevatungamiri vevanhu munyika iyi. Vachiti America neGuatemala inyika dzakabatana, amai Harris vakati zvinokosha kuti pakutanga husahwira hutsva uhu vavone zvinhu zvinokosha muhusahwira uhu. Zvondo rapera, amai Harris vakati vachishandisa rwendo urwu kuti vakurudzire vaGiamattei kuti vabatsire vanoda rubatsiro mukurwisana nenzara kubudirira munyaya dzezveupfumi zvinove zvimwe zvezvinhu zvinonzi ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vatirimuke vachiedza kuenda kuAmerica. Vachibva muGuatemala, amai Harris vakaenda kuMexico City uko vachasangana nemutungamiri weMexico vaAndres Manuel López Obrador nasi chipiri. Rwendo rwaAmai Harris rwakanangana nekukurudzira vanhu vemunyika dzekuchamhembe kweAmerica pamwe chete nevatungamiri vadzo kuti vanhu vasauya kumiganhu weAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. VaBiden vakadoma amai Harris kuti vave ivo mukuru muhurumende yavo anoona nenyaya dzokupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611. Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.